Mumwe wevafadzwa nerunyararo rwanga rwuripo pakuvhota ndembuya Rudo Musamira pamwe vemuward 31 kuSherwood mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe, uko kwavhotera mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanupf vaemarson Munangagwa nemudzimai vavo amai Auxilia Munangagwa.
Kubva gore radoto rwenyika zvi tiri kundovhota kusvika nasi. Ah, zvanasi zvinenge zvachinja, zvakadzidza izvi, zvakafunda. Zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kuita tiri kuitwa zvanga zviri kubvira kutotikomborera. Iyo zvita kutodzokere kumba tambongati kutotya kuti maiwe ngatibve tatodya tichafa ngenzara, asi aiwa tabvira kubatwe zvakanaka.
VaLazarus Banda vekuSherwood kwakare vanoti kunyanga hazvo vakasika kusvika pachikoro cheSherwood Park Primary apo vavhotera, kuwanda kwevanhu kwaita kuti vanoona kekuzobatsirwa. Asi vaBanda vanoti kuwanda kwevanga vachikwikwidza hakuna kuvakanganisa, sezvo vanga vachiziva vavanga vachida kuvhotera.
Hazvina kuva dambudziko, nekuti sizvo tanga tichingotarisa ngochitarisaona kuti wari kuvhotera rapa. Ndechokwadi chachiripo, nekuti wanga vakaiswa nemufananidzo yavo yanga iripo, saka pamba pasina chachinyanyoshupa. Kana kana tavhota kudai takutarisira ramangwana, zvinhuwo zvivewo zvinhu zviri naniwo, kana maelection yedu akabudawo zvakanakawo, vavhoterwawo voitawo zviri naniwo, munyika mawane kugadzikana kwakanaka.
VaManuel Gobo ava vanga vachitungamira sarudzo kana kuti election officer weward 31 kuchirumhanzu Zimbabwe vanoti vafara chose kuti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza kuzovhotera muhodhi yavo.
Isizvo zvatifadza zvikuru kuti tingati tazodziwa kuzodziwa kwatada patafarira sevana titasvikwa nevakuru kukura ikoko mukuru munzvimbo. Tinozvifarira izvozvo kulasi zvese mangu semuzvamangoona zvatarisa runyararo dzemunoona muguripo muchifamba muchiuya kuno zvese mangoona zvatinzvinyararo.
Mumwe anoti afara nemafambiro aita sarudzo ndaamai Fortunate Chitongo avavhota kekutanga nhasi. Amai Chitongo avanoti vanotarisira shanduko kubva kuvanhu vavasarudza vanoti hazvina kuvatorera nguva kuvhota.
Vandafara nazvo nyangwe zviri zvekutanga bhati zvandifadza. Zvachona hazvina ruzha, tangovhota muzvakanaka pasina kana kutyisa kapasina kana chii, kungopinda woita zvinhu zvako pamaminitsi mashoma wotobva wabva.
Vana veZimbabwe vavhota nhasi vachisarudza mutungamiri wenyika, vamiriri vedare reparamende pamwe nemakanzura. Musarudzo dziri kunzi nevakawanda dzanga dzakanyarara. Chasara ndechekuona kuti vakwikwidza ava vachatambira here kana kuti kwete, zvichabuda musarudzo idzi kutanga usiku hwanhasi. Ndakamirira Studio 7 kukwekwe mudunhu reMidlands, ndini Jonga Kandemiri.